Vakambarami vanoekanzura weWard 3 muBulawayo nezuro vakabvuma kuStudio 7 parunhare kuti vave vaziviswa nezvekudzingwa kwavo kubva paukanzura nebato reMDC inotungamirwa naDouglas Monzora asi vakati vave vasati vave nezvekutaura panyaya iyi. Akandeke chipiri vakambarami vachidzingwa pachinzvimbo ichi. Mugore ra2019 vakambarami vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court vakakunda uye vakazoenda zvekudare reHigh Court iro rakatambira chikumbiro chavo chekuti vadzokere pachinzvimbo cheukanzura nekuve mutevedzeri wameya sezvavaimbove. Mutauriro weMDC vaWitness Dube vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo rakadzinga vakambarami nekuti havana kutevedzera kurudziro yebato mushure memutongo wedare pamusoro pezvisungo zvekanzuru zvekuti vamulandu Ncube varambe vari ivo mutevedzeri wameya. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reUlawayo vaSwithan Chirodza vati vakambarami vari kufira kuti havaiwirirana nenyaya dzeuori.
Vakambarami mhosva yavo hombe ndeyekuti izvo vanodaira panodaidza vachamisa. Yepiri ndeyekuti havawirirani neuori huri kuitika mucouncil kuBulawayo. Chiitiko ichi chekurikola vakambarami inoratidza kuti council yedu yabatwa necartel yevanhu vari kuda kuti vange vachidya vachishandisa guta revanhu. Tinofara kuti inyaya yaitika vanhu vese vakatarisa.
Asi vagari vanoti pari zvino Bulawayo yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana uye vanhu vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka asi kanzuro ichipedzera nguva nenyaya dzezvigaro. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BEPRA vatembelani Dube vati mutemo unobvumidza kuti mapato ezvematongerwo enyika adzinge makanzura kana vamiriri veparamende sezvaitwa vakambarami unovhiringidza mabasa anotarisirwa nevagari kuti aitwe nekanzuro.
Ukuvizwa kumbe zviti kupendukiswa kwabantu abakhetiweyo mabantu kucina kubangela kuti isezvi
zvinovhiringidza zvikuru mabasa ekanzuro uye kumirirwa kwevanhu zvakanaka.
VaVincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro vanotsinirawo kuti mutemo wekuti makanzura kana vamiriri veparamende vanokwanisa kudzingwa nemapato avo unovhiringidza zvinhu zvakawanda.
Vanhu vanenge vashara mutungamiri wavo kati ndobva yasunuka kana kuti munhu mumwe chete ane agenda yake ndobva asunuka kubvisa vanhu ivavo. Zvinhu izvozvo semaonero angu zvinhu zvakashata kacheka.
Asi vaJoseph Chuma vanove nhengo yeCentral Committee yebato reZANUPF vanoti havaone chinoshamisa panyaya yakaita seyavakambarami.
Kune mitemo iriko inoita kuti kana munhu akubviswa anofa muto kuburuka kudzosengwa umwe pabaaizvoicho.
Asi vamposofuzwayo avo vanove munyori wesangano reIbechu likaZulu vanoti havaone sekuti izvi ichokwadi.
Bulawayo yagara ine makanzira esishona so handifunge kuti itaibarizi vandofunga kuti kambarami mutungamiri wake vamonzora vamuudza kuti haafaniri kuita deputy mayor. So ndofunga kuti rikolo yaitwa vakambarami ndeyekuti adifaya president wake.
Vachipindura mubvunzo pamusoro penyaya yavakambarami pamusangano wavakaita nevatapi venhau muBulawayo munguva pfupi yapfuura vamonzora vakati dare reHigh Court rinongokwanisa chete kupa chiga chekuti munhu adzorwe pachinzvimbo chekuve kanzura kwete kuti ave pachinzvimbo cheumeya kana mutevedzeri wameya. Bulawayo ine makanzura makumi maviri nemapfumbamwe mumwe chete ari webato reZANUPF uye vakawanda vachinzi vakarerekera kudivi rebato ravamonzora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo. Dini kudzana imsengi.